very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by families at Manzowu Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the families. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine elobo mama, don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7, as we are now live streaming on those platforms. Join the conversation right now.
As you know, we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and don't forget www.voandebele.com. You can join us right now.
Kungorara pano pati girepo pano patakamira ipo panapa ndo petinorara nevazukuru tinotongoti kana taningirika tikaenda musango tondotsvaga derere tikawana waita nyasha wotipawo mubovora ndo zvinhu zvetiri kurarama unazvo.
Dambudziko ratinoona rokusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Izvi mota dzichakwanisa kupinda kuti actually munhu akarwara right now kuti atakurwe kutomutakura one tray yekuvaka nezvimiti kutounza kurodhi. Rodhi dzacho dzinenge dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisawo kuti kana dai paine any other help yatingawanawo around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect. Otherwise zvaigona kuti batsirawo nemadzimai edu nemhuri.
Kurapwa kwedu kuri kuitwa wanaiwawo nokubatwa kuri kuitwa madzimai wanopa muviri havasiri kubatwa sevanhu vavo vemuzimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakunowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chakatisobatwa sevanhu vemuzimbabwe.
Sada kansira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro rehigh court zvainenge yataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa puresha paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
Izvi zviri muno muziri kutyisa, zviri kuvava. Tanzwa nekurohwa kungosanganikwa chete hazvisi kumboita kutoti kungomuka chete apamba hapachagarika wakutokwidza mumakomo. Vana havachazivi kuti kana kutoti gumbezi rinofugwa sei. Zvinhu zviri kugara panze, mosquito, mvura chaiyo. Zvinhu zviri muno muZimbabwe handifungi kuti ichiri nyika here ine mutemo kana kuti yango nyika yaGrace. Hongu vakapinda vakataura nesu asi kupinda kwavakaita hatikuzoona zvinongoti vakapinda zvakanyarara mangwana acho. But mangwana acho vakazouya futi vachisimudzira vakutopaza vaane hasha manje. Mapurisa akatopfeka yunifomu, hapana kungonoraswa. Vamwe vedu kune vakapiwawo vashanu vakapiwa muna 2015 ndochete vatinototarisa kuti vakapiwa zviri pamutemo. Dambudziko ringagadzirika chete kana hurumende yeGrace abva pai pakutonga nyika nokuti nziya yaZimbabwe yacho isusu hatichazvinhu Zimbabwe.
Nezviro kwanga kwakaipa, nezviro kuseni vakafuma vachipinda mumusha vachipaza matanga emombe, mombe dzirimo ongopaza, mombe dzaakutobuda dzaakuenda vachipaza zvinhu zvakangomisawo zvimastructure kuti tione pekuhanda mvura. Saka iyi kuno kwakaoma. Isusu kurarama kwedu kwatoone njodzi chaiyo nekuti izvozvi kuti kana kuti ufunga kuti unoende epi kwese kwese taisirwa mabhomu gedhi zvinota mukati zvino haubvumidzwe kuti ndichambobuda ndichamboenda uri kungonzi kana uchida kupinda imomo pinda imomo uko chibage chake chinyoro unobva washaya kuti ndoita sei zvationera isu kurarama kwacho mombe dzakatopinda mumakomo nekuti kuti uti ungawake danga musi umwe chete oisa mombe zuva rakarero hazviti mhuri dzirimo 140-150 magweta azama nekuti kune uya uya akarohwa uya uya magweta futi akamira kuti munhu iyeye azobuda pamwe chete nemukadzi wake mutemo kana dare chaiyo riri kumisa asi pagiraundi manje hazvimire kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga nemotikari dzatisingazive plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno mune zuro rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varo handitizivi kuti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge ipi asi ndokwarinenge richienda asi muri mupurazi medu muno.
PJ, we had the different views from people that are actually at Manzoo Farm and also from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. As you know, today we are actually looking at some of the challenges being faced by displaced families at Manzoo Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the villagers. What are your views on the issue? PJ.
And the Zimbabwe Peace Project has also issued a statement to welcome the decision by the Zimbabwe Human Rights Commission to institute investigations in the human rights situation at Manzoo Farm, as mandated by the Constitution. In the statement, the ZPP says it is hopeful that the Commission will discharge its mandate diligently, despite media reports that the Commission is being frustrated by government and the ruling party officials in Mashonaland Central.
Yes, PJ, the statement also went on to say that Section 243 of the Constitution gives the body authority to investigate the conduct of any authority or person where it is alleged that any of the inhuman rights and freedoms set out in the Declaration of Rights has been violated. So this is what's going on at Manzoo right now.
Yeah. So also the statement says the police have continued to demolish homes and relocate villages despite that court order barring them from doing so. All citizens have the right to equal protection by the law, and police have, however, ignored this and availed themselves to protect the economic interests of a few people, powerful people, at the expense of the powerless, vulnerable villagers in Mazowe.
Yes, PJ, also Pastor Patrick Mugadza, a rights activist, as you know, he was in trouble with the police and was detained and put in prison, actually, visited Manzoo Farm last week and had this to say. Let's take a look at a short video that was shot by one of our reporters at Manzoo Farm.
But things are not well at Arnold Farm. I had to come and witness this and see this on my own. We could not get there to the Arnold Farm because of the security and all that. But I've been to a place where they have been thrown right at the end of Mazowe. And what I've seen is so, so appalling. And as they are telling me to say that this is winter time, and from this dear Mazowe, a lot of cold arises from there, and they have got children, but there's no one who is taking heed to all this. This shows that we have got a Jezebel spirit which is operating in the nation of Zimbabwe. And once there is a Jezebel spirit in a nation, then you have lost a mother. And when you have lost a mother, you have lost all hope. But Zimbabwe, I want you to know one thing, that God is in heaven. He is seeing all this thing which is going on, and soon and very soon he is going to come through for us. Zimbabwe, help these people the best way you can. We need blankets for these people so that they can cover themselves, because some of them there, they don't have shelter right now. From where I was, there is no shelter. They are still trying to bring some poles together, but they haven't even put the mud on those poles. So we need to come in and help them. So if you can do that, please even get hold of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights channel. You have there, or you can get hold of me. Look around at on Facebook, Patrick Philip Mugada, and do something for these people. May God richly bless you. Amen.
We're hearing there, PJ, from Pastor Patrick Mugadza, who actually visited Manzo Farm earlier on last week. Nasi mchirongwa chedu che madzimai, tukutari za shuruku sangana ni madzimai variku prazi rinonziro Manzo. Tunaona kuti mudzimaiwe mtungamiri wenyika Mai Grace Mugabe wakapuwa prazi rivachinzi vaise mukadzavo zesango ipapo uyezve kubvira nguva iyo. Vanhu variku bviswa ipapo vachinzi vaendewo kune imwe nzvimbo. Nastaona sangano re Zimbabwe Peace Project richitaura iro kuti riri kukurudzira zviri kufunga kuitwa nerimwe sangano kuti vaende kunoongorora kuti vanhu vari paprize apa vari kushungurudzwa sei. Ndaita interview nevamwe amai varipo pamanzo ipapo. Let's now take a listen to our second tape on an interview that I had with one lady who is actually at Manzo Farm, who I spoke to earlier on.
Ndinonzi amai Fatima, tiri ku Arnold Farm. Saka planiwa izvozvi tiri panze. Saka mapurisa acho achiri kungoramba achingouya. Apa akambouya achipisa dzimba dzaakanga apwanya. Iko zvinezvi vari kuti tikangokomberedza zvimarata zvedu nezvimaplastic zvezuvara nhasi vauya kuma12 ndobva vapinda vanga vaine mota yavanga vainayo. Vanga vari 7 varume ivava. Vabva vapinda vabva vatanga kupwanya panya zvimarata zvedu vachida ma plastic patata kakomberedza kuti tiwane pekuhwanda nevana. Izvozvi tiri panze kutaura kuno kwandokuita tiri panze paground chaipo. Apa izvozvi mvura iri kunaya zvisingaiti. Tiri panguva yakaoma hama dzadiwa.
Muri yenyu mune vana vangani uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Inini first born yangu yekutanga ndiye Fatima ari form 3. Second born yangu inonzi Taona ari grade 5. Kozoti ari grade 4. Anonzi Ana. Kozoti tuma twins twakomana tuviri tu 0 grade. Kozoti kamukandina ako karusava maoko.
Saka pari zvino pane vamakambotaura navo here magweta? Uyezve vari kuti chii?
Takafamba kwese kumagweta tichivaudza zvese izvozvo kuti ndomamiriro ari kuita magweta tingoramba tichibatana nawo. Takaenda kukoti pokutanga tikahwina vasati vatombopedza kuputsa asi vakaramba vachingouya. Tikadzokera futi kukoti tikahwina futi nyaya nanhasi vari kungoramba vachingouya vachitishungurudza. Musi unoyo vakauya futi vachipinda vachirova vanhu. Kunotori nemurume ari kuhospital iko zvinezvi kubhindura akarohwa vese nemukadzi wachona. Vakatosiya mwana, mwana wachona umwe akatozorepiwa ndobva atakugwa nemumwe mukomana asi kutozivikanwa kunzi mukomana iyeye akamukura ainzi aigara kugomo here mukomana wacho. Titori panguva yakaoma zvokuti ivava vakarohwa pambo pavo pakasara tuvana tuviri tudiki tikutongombeyawo vachingotsvagawo chikafu. Izvozvi kana chikafu chaita chokuti tidye pavanouya unogona kuvaunenge waine tuhupu twaunato warasa hautazivi kana pawatuisa kuseevana nzara sefanika mapindiro avaita nhasi kumatikoru hatitorina kana chokudya izvozvi nevana. Ndakangoduka pandakaduka pasi kana kuti ndovane chokupa mwana kana mukaka wachona kubuda kwachona mwana ari kutotambudzika.
Panouya vanhu ava vachikushungurudzai vanenge vachiti vatomwanani?
Vangoti ivo kubva kwavanoita kwese vanotaura vachiti tatumwana hamai. Nzvimbo yamuri iyi ndiye hamai saka hamufaniri kunge muri mupi muri imomo. Asi tiri kuvataurira kuti asi chero vari amai vaifanirwa kuve vari kuda nzvimbo ino nekushungurudza kwavari kutiita amai tinozva vachichengeta mherera. Asi ndakazvitarisa ipo panapa ndichitaura vangu vana ndinotori nevana vemuninginawo murume wangu vandi kuchengeta akashaya. Imwe nherera yavanokwanisa kuti vachengete asi havakwanisi kuti vatore nherera dzakadaro mukati menzvimbo ino. Tiri padhuze nechikoro chavo titori mujinga mechikoro chavo asi havakwanisi kuti vachengete vana vakaita seivavo. Hatizivi kuti nherera dzavari kuchengeta dzakasiyanawo here nedzatinadzo. Isati tiriritira nherera dzedu nemaoko edu tichishanda nemaoko tichiita magadheni tichirima iko zvimwe zvavari kutisiyisa kana chikafu. Pari zvino izvozvizvi ndiri panaka inini handina kana chokudya. Apa vari kunditi ndibude ndikushatikana kwachona kwavari kunditi ndiinde ndinonosvika ndichidyei. Apa iko zvimwe zvitane 20 years tiri munomo. Inini vana vangu vese ava ndakavazvarira vari muno ndomandakavazvarira saka tikushavuza kuti todii nemunhu anonzi amai uyu tatambudzika. Hatizivi kuti ndimai chaivo here vakafanana nevandinoti amai kana kuti tavashedza tichiti chii. Ndashayirwa kuti todii tambotsvaga minzi dzokuti titaurirane asi havasi kunzwa minzi dzacho izvozvo. Ndashayirwa kuti toita sei.
Saka pamira pakadai imi muri kunzi miende kupi?
Kune kwa wakanga wae indisa vanu. Vanu warikuwe kwa kukuno torine vanu. Wanga wariku kukunozi kufari kufari. Kurifa along Convention Road. Wakati takurila junu muso wakati panyira chika indi. Inini ndakaenda. Ndakano shika kwa ground. Ndakano shika kichifu wa mubani le fojika. Raito pisi wa fojika. Taimzi kana vanu wae wae ya ne fojika. Wae wakuna kupisa. Tobuda imomu. Kuchinaya. Takaita 3 days. Kipoche 3 days. Kiri koko. Kichisha ya kanacho kujika. Vanu wariku mzimbo yoyo yoka. Wae tuatitaura wakiti. Maka pusa sere kwa vanu wariku. Muruku takoka mchiti muruku endeti. Iko kuno kwa musiko na watu kune vanu. Taito ilitoteta hondo ne vanu ikoko. Taito zote zimungu watu kawana vanu. Wae mwemo mjimbomo wakuya. Kwa kumanya kuinda kuru uko. Kuruko wakata nataka ndenye kakutombo pinda tambu zikore njuzu. Zae taito ona ikoko. Kutisi chukutiza tuchinda kuruko. Kuruko wakata kuno ona njuzu. Nema kava. Shunu zaive ikoko zaingo chikisa. Zimbo yetu na andifu kuti inzimbo yekuti inzimbo ino kwanisika kuti munu. Urarame uri.
We had the harrowing tale from Amai Fatima, who is actually at Manzo Farm. Vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo, vari kuti ivo vakamboedza kutiza kwavanga vachienda kwavanga vaendeswa, asi vakasangana sekutaura kwavari kuita nenjuzu nemakarwe. Saka zvimwe zvavari kutaura izvi, PJ Tomboya kwauri.
Siyalamukela uhlelo lwethu lanamhlanje, uhlelo asiyihluzene bomama ku Studio 7. Ye Voice of America sisakaza singapha eWashington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzene bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labo mama abemuli ekade zihlala eManzo Farm eplazini leManzo elaziwa njalo ngokuthi Arnold Farm. Lena iplazi esalanikwa umongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe. Iko ke ukuthi aqhube ibhizimusi yakhe usekhipheke, usethumele amapholisa ukuthi akhiphe abantu bakade behlala khona lapho eplazini. Iko ke abantu laba babhekane lodubo olukhulu, iko kade lokhe bekulandisa lapha ukuthi badibane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi somqando kunjenje, umqando soqalisa, ikanti ke sebehlezi egcekeni abasela zindlu. Sebexotshiwe ezindlini emizini yabo lapho kade behlezi khona ngamapholisa. Uthumeleke amapholisa abenhlanganiso ebona ngezamalungelo abantu abona ngokuvimba kodlakela uqondiswe ebantwini eZimbabwe Peace Project layo yethule umbiko isamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe yiZimbabwe Human Rights Commission sokuthi kucutshungulwe udaba lolu olwabantu akade behlala eManzo Farm ukuze phansi kwesisekelo sombuso bengasuswa lapho abakhona bengakatholelwa indawo yokuthi bathuthele khona. Ikanti ke laba abakhulumileyo abanye bangkhona bebebuhlungu sibili obethukithile, ikakhulu unkosikazi Fatima esikhulume laye okhulume lo Mavelas ubethukithile sithi yena naye kanti vele khona lapho uthi yena ufuna uqhuba ibhizimusi kumbe inhlanganiso egcina intandane. Ikanti ke yena kule ntandane azigcinayo ezomfowabo kumbe udadewabo owabhubhayo layo ufuna ukunakekela intandane zona lezo. Kungani ke unkosikazi Grace Mugabe engafuni ukunakekela le ntandane zona lezo alazo? Ube buhlungu sibili ngempela. Ikanti ke thina kulimi lwesiNdebele asitholanga umuntu wokukhuluma laye okhona ngale ngasemanzo eplazini leManzo, kodwa ke lathi sibambisene labo ebuhlungwini bona labo abadibene labo bokuthi bahlezi egcekeni abaselamizi. Ikanti ke labantwana imuli zonke zona lezo ezingafika ikhulu lamashumi amahlanu 150 ezisuswe emizini yazo. Kulabantwana khona lapho abamele baye esikolo kabasayile esikolo, sokuphazamise abasayi esikolo, abasatholi lokudla emasimini abo, abasafinyelele emasimini, ukudla akade bekuvunile abasakufinyeleli ngoba vele sebethuthisiwe emizini lapho akade bekhona. Ikanti ke khonapha emsakazweni wethu kuma studios ethu sibe lethuba elihle kakhulu lokwethekelelwa yingcwethi yeze science ongosakhulayo owesifazane. Siyakwamukela Sharon.
Siyathaba, ngiyathaba ukuba lapha.
mulongwe ngumangwenya ushero nikethiwe ngwenya singe ngakhuluma lawe ngo eqaliseni komnyango be umnyaka ophelile lapho ke uze wethekelele eZimbabwe uhamba lesilwane hay kodwa ke okwalamhlanje wathi ngithi ngunike ithuba lokuthi ufake elakho ilizwi ngohlupho lolu olubhekane lama labesifazane abasemanzo ubona njani lolu daba
kubuhlungu sebele ukuthi abantu bazihlalele and uhulumende efike kumbe awusofulumende ngosikazi uGrace ukuthi efike thathe lapha abahlala khona ngoba yena ufuna ukwenza i-business kubuhlungu yabazwisisa ukuthi kumele ukuthi bebadingela indawo ukuthi behlale khona bengabathuthis hayi inhliziyo yami yaba
ikwade ngikutsho sithi hayi kubuhlungu kumuntu wonke owesifazane kumbe owesilisa vele yinto yobuhlungu ikanti ke sisibe sesibuya lapha ngasemelika wena uhlezi lapha emelika kodwa uzalelwe eZimbabwe usuhlala ngaseTexas
yeah senhlale eDallas Texas lapho kugcwele khona amaZimbabweans sikhona sibaningi khona ngale
umomo omkhathi ume njani khona ngale ngase uyafanana nalapha eWashington DC kumbe ngani yagudumala ukuyidlula la
kuyagudumala khathesa kuhlala kuchisa eTexas kwezinye isikhathi kuzaba lo mqando kodwa akufanani njengomqando weWashington DC yeah
abalaleli bethu bazafuna ukuba kwazi ukuthi wena ke wenzani sizweke ukuthi ingcwethi yeze science khona ngale kodwa ke uyethekelele lapha eWashington DC uzokwenzani impela mpela
inlande iconference yabantu abazama ukubona ukuthi singaqalisa njani ama businesses ngoba yakwazi ukuthi nxa sifuna ukunika abantu imisebenzi kumele siqalise ama business ni problem ya America and ngiyabona ukuthi la ni problem yekhaya ukuthi sifuna ukuthi abantu besebenze benze imali kodwa akulamsebenzi i problem inkulu ekhaya kodwa la inkulu e America so sesivele 3 days siqale sikhuluma sibone ukuthi singa qalisa njani ukuthi sikhulume labanye especially ama students laba basesikolo angikwazi ukuthi lina lakhulela njani kodwa ngibone ngathi most of us ukuthi sakhula sitshela ukuthi hambe esikolo uyezuza umsebenzi usebenzele omunye kodwa sifuna ukuzama ukutshintsha izingqondo zabantu ukuthi bekwazi ukuthi awumelanga ukuthi usebenzele abanye enxenye lawo ungaqalisa yakho i-business ubone ukuthi wena ungafitha ngapi ukuthi la uyenza okwakho enxenye lawo uzaba le msebenzi ukuthi ulethe imali yakho lonke lisebenze lonke ngikho engikade sikuyenza ngamalanga lawo engikhona eDC
eWashington DC wena ke vele umsebenzi wakho ngwani
mina umsebenzi wami ngoku foster entrepreneurship University of Texas eArlington so ngiyakhayela izinto ze science ngibona ukuthi ngikuyena singakuthatha sikuyenze ama inventions sikulethe ku market kumbe senza ama businesses so la mbona ukuthi singayenza njani i-ecosystem lapho sokugcwele khona ama businesses.
Sharon, welcome. You sound very interesting, the little that I can understand, but some of our listeners are asking, what is Sharon talking about entrepreneurship? What are you doing in Washington, D.C.? I know the last time I saw you, you were on social media walking with lions in Zimbabwe.
Yes, I was. I was.
But what are you doing in Washington, D.C.?
I'm here for a conference that fosters entrepreneurship, especially with amongst our young people. Most of us were taught to go to school, get a degree, and work for somebody. but we're trying to foster an ecosystem where people have an entrepreneurial mindset, especially in this economy where jobs are not so readily available. There are a lot of opportunities for people to start businesses and do things for themselves and maybe even bring families into the business and create jobs. And that's the best way to create jobs. Instead of waiting for corporations to create jobs, we can create jobs within our communities.
Thank you very much. Sisi Sharon, apawari kutawara kuti vakauya ikokuno kuti vataure kuhiu kukapitao hiu kunava na President Trump nevamuo vemuno vataure nenyaya dzemabhizimisi kuti kunyange zvavo vari kuita izvozvo muno vachishanda vari kuUniversity of Texas mataura handiti vachidzidzisa vana kuti ungatange sei mabhizimisi kwete kungoenda kuchikoro asi kuti udzidzirewo kuti woita sei bhizimisi. Tinenge taita rombo rakanaka PJ tina amai Fatima vekumanzou. Amai Fatima makadiko?
Tiripo makadiko.
Aiwa tiriko zvedu. Mai Fatima tambokurukura nemi muriko ikoko kumanzou muchitaura kuti mukuru kunaya kwakamira sei pari zvino?
Hakwa kuchinaya zvisingaiti asi iko zvine zviri kutadza kuti hati kasei kasei zvai.
Saka mai Fatima vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei nekuti pane vamwe vari kunyorawo apa patanyora kuti tingabatsirei sei vanhu vari kumanzou?
Ndingangoti vanoda kutibatsira tinotoriwo nemanhamba mukandibatawo panhamba iyoyo yandikushandisa iyoyo kana kukudzaiwo kuti tomodini uye mofamba sei
zvii zvamunenge muri kutarisira uyezve mungati mimi imhuri ngani dziri kuwanikwa dzichisangana nedambudziko iri kumanzou?
Ndingati mimi misha iri munomu tinosvika
143
mafamilies tisingaverengi kuti pamusha tiri vangani asi tichiverenga kuti pamusha tiri vangani nongoti pamusha panogona kuve ne vana vanodarikawo 6 zvichienda mberi tichisanganisira nevabereki.
Saka mataura imi kuti pane zvaitika nhasi mbotsanangurai kune vamwe vasina kukunzwa izvii zvaitika ikoko kumanzou?
Ndingati takapwanyiwa saka mapurisa aya vachiri kungoramba vachipinda asi nyaya dzedu dzakaenda kudare tikadzihwina. Takaenda pokutanga tikahwina tikaenda futi kechi 2 tikadzihwina. Ivo vari kunzi vamire zvavari kuita asi pari zvino havasi kumira zvavari kuita. Ndingangoti patakatopfanyirwa zvaitori nani pane zviripo papikicha iripo nhasi unosi zvichitaura zvaitika nhasi.
Zvakamira sei zvaitika nhasi mungati chii chaputswa uyezve mhuri dziri papi?
Tanga takangotengawo zvimapurasitiki nobva takomberedzawo tiwane pokudii pekugara kubva musi watakaputsirwa nobva taisa zvimahuswa zvimahuswa nobva tangounganidzawo mhuri yedu imomo nezvimagumbezi zvedu. Saka nhasi vapinda ndobva vatora mapurasitiki aya vachidambura vakatora huswa huya vakasiya vapisa zvokuti izvezvi kana kuti ndiwane pokutoti pokuvhara izvezvi titori takatofuga pa zvimagumbezi zvacho zvanayiwa tiri panze panonzi pagiraundi bcause kuti huswa hwachona hwatsva maplastic vadambura saka magumbezi izvo zvatori manyoro hapana kana chekutombofuga chokuti chinotaridzawo kuti tiwane kuti kungaedzawo kukaita zvakanaka apa moto wacho uri kutonetsa kubata zvisingaiti hatiri panguva yakaoma.
Tiri kunzwa zvekuti pane zvimwe zvirwere zviri kutarisana nevana imomo uyezve nemi muri kugara imomo zvirwere zvipi izvi?
Ndingati flu marariya vana vakuita futi maronda nenyaya yepatigere mudumbu vana vari kurwara izvezvi kangu kanoyama akakahwa nemanyoka asi kwakuti uinde kunorapiwa kwokubata chaipo chaipo hapana.
Saka imi munoona kuti pangagadziriswe sei? Pane vari kumbouya here vachikurukura nemi ivo mudzimai wemutungamiri wenyika vakambosvika here ipapo pamanzowa?
Ivo havana kusvika pagiraundi asi vari kutuma vanhu vavo vakutaura manje chokwadi nekuona kuti isusu kune motikari dzavo dziri kushandiswa dzekualfa and omega dziri kupinda ende futi vanhu vachona havasi kumbovanza pari zvino pane zvavaiita pakutanga iko zvine zvari kungotaura kuti nzvimbo iyi iri kudiwa naamai ende vari kuti muri kupikisana naamai zvimapepa zvenyu zvamuri kuita zvekukoti uko toda kuona kwamuchasvika. Saka ipapa angu achiti mangwana, hakuna chakanaka. Sekusia kwa wasi ya taura pa wabba panapu.
Mataura zvirisi pane mumwe muna akarowa vamwe vari kuchipatara chimbotsana ngure kuti zvakafamba sei.
Vakapinda saizvozvi zvinobva vatanga kuputsa vachipisa zvihuswa zvimwe zvataka takaunganidza. Ndobva vasvika pane mumwe musha, ndobva vakupisa ndobva vakunzi asi varume zvamuri kuita izvi. Hazviiti because tine mapepers edu asi ndobva tambobudisawo mapepers tichida kuzama kuti tingaite communication nekuti titaurirane tiwirirane asi havana kunzwisisa panguva iyoyo. Vakabva vabata rimwe bepa vakutoda kuridambura ndobva vatanga kurova baba veipapo. Mukadzi ndobva akuda kuzama kuti aridzemere kuti vamwe vazvinzwe ndobva atanga kuti kurohwa. Saka vakarohwa vakakuvara zvisingaiti vari kuchipatara chebhindura zvese mukadzi nemurume. Vainonga kana zvimabonza zvepadzimba dzavaipwanya vachingorova. Vanhu vane utsinye ivava, vane utsinye hunotyisa. Kana mwana wavo akarova ari grade 4 mwana iyeyo vakarova pamusha ipapo murume akakuvara zvisingaiti.
Tapoti murambe makabata mai Fatima, ndinoziva zvangu kuti nhare dzenyu pamwe nyaya yegetsi nezvimwe zvakadaro. Rambai makabata timboenda kuna CPJ vari muno muti nevamwe munyarikano watinaye ambotaurawo kuti ari kuona sei zviri kuitika ikoko PJ.
Woti ngiti ngarai kumangwenya kasi sei yokati kukhulunywa mai Fatima. Mai Fatima lapha ubekhuluma ngehlupho asebedibane lazo khona ngale ezokuthi abantwana abasayenelisi ukuya esikolo, abantwana abasayenelisi ukuthi bathole usizo lokwelatshwa sokuqhamuke imikhuhlane yesihudo khona ngale kule minye imikhuhlane eyofuba asebedibane lawo ngoba abantwana bahlezi egcekeni abalala lapho abangaya khona abakho phansi kwendlu kumbe kwe roof. Ikhoke sebedibana lemphuhlane ehlukeneyo kanye lezangkhathazele zahluphi ezehlukeneyo. Ikanti ke mina okungiphathe kakhulu yikuthi abantwana kabasenelisi ukuya esikolo. Vele abantwana abangamantombazana bengenelisi vele ukuya esikolo ngezikhubeko ezehlukeneyo. Nxa kukuthi vele izinto zonke vele zikhululekile abantu bahlezi kuhle. Lalibo nxa sokusengezelelwe laluhlupho lolo olokuthi sebesuswe emizini yabo. Ulubona lukuludubo olungakanani olukhulu okungakanani nxa ubhekane lo mntwana oyintombazana.
Ay, education important sibili ukuthi nxa abantu bengasahamba esikolo and bengazuzi education kumbe education is interrupted ukuthi i-future yabo izaba njani. Ngoba especially abantwana abangamankazana kumele sifunde lathi sibe lama ama skills ukuthi sikwazi ukuthi siza fita njani imuli izimuli zethu nxa sebekhulile kumele bekwazi. So kubuhlungu sibili ukuzwa ukuthi abasoze abasahamba esikolweni inhliziyo yami.
Ngiyabona sibili usuhlale kakhulu eMelika ukuthi izindebele zangkhona sesiza ngobunzima. You can actually explain in English what impact does it have on the girl child?
Education is extremely important. It's whether you're going to get a job or start a business. There are certain skills that you will learn in school that are very important. And interrupting the attainment of those skills, it's very painful to hear that this is going on in Zimbabwe. We were once the most literate nation and are still pretty high up there as one of the most literate nations on the continent. So these things that are going on are putting that at risk. and for the children to be able to at some point go on and be able to get good careers and to have the skills to start businesses, this is an interruption of that path, and I'm hoping that something can be done to relieve that.
Tiri kunzwa po mazwi anobata ari kutaurwa nasisi Sharon Ngwenya vari muno vari kuti aiwa zviri kuitikawo kumanzou izvi zvinokanganisa mwanasikana nekuti kuenda kuchikoro kwakanaka ndokwaunodzidziswa kuti remangwana ungazoritange sei ungazotanga mabhizinesi ako sei sezvavari kuita iko kuno kuAmerica. Saka vari kuti iwo mwoyo wavo pari zvino uri kurwadza, ndaona vaisa musoro padivi vari kunyatsoratidza kushushikana. PJ tinenge tina
yes lomlalelo sekhona Cingweni, uBhekisipho.
Okay, before you take Bhekisipho, I think we have Linda Masarira. She says she has to go to Mutare. Let's just take a 2 minutes and then we go to Bheki.
Yeah.
Hello, Miss Masarira.
Makadini.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Tikukonai muri kunyora pa live feed apa uye zvemapinda pachirongwa. Mungoti ga 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 semunhu ataura tada kumhanya. Tipewo pfungwa dzenyu nezviri kuitika kumanzo.
Pfungwa dzangu pane zviri kuitika kumanzou ndedzekuti isu vagari vemuno muZimbabwe tinenge takanyanyoregerera the first family. Ikodzero dzeanyone anonzi muZimbabwe kuti awane pekugara. Ikodzero dziri mubumbiro remutemo kuti munhu wese ava nepaanonzi paanogara pasvinu. Everyone has got the right to shelter. Tikada kuongorora nyaya iri kuitika kumanzou iyi. Igreediness neselfishness and just an evil heart moyo wakaipa wa Great Mugabe. And atingarambe tangogara takatarisa munhu mumwe chete achiita zvinhu zvakadaro. Nekuti tikada kutarisa nyaya yacho kwainenge iri kubva nako, zviri kunzi ndikuda kuwedzera orphanage yangu kana kuti ndikuda kuita business rangu, wazosarudzirei kuitira ipapo pane vanhu vari kugarapo kudhara? Wopiwa zvehaikoti odha kuti hazviite zvauri kuda kuita, woti aiwa inini ndiri mukadzi waMugabe saka ndinoita zvandinoda. Because isusu vanhu ka ndisu tirikufanirwa kusenda a clear message to this first family that they don't own Zimbabwe and they don't run Zimbabwe and Zimbabwe is not their own personal property. Asi tiri kutadza kuendesa message iyo yakakwana, nekuti unonzwa vamwe vaa kutaura kuti ino vagari vekumanzou vanhu vezanu. Akakuudza kuti vanhu vezanu ndiani? Why do we label each other? We are all Zimbabweans at the end of the day and everyone has got their right to land. Saka izvozvo zvinondirwadza zvikuru. Ndokuna makaona kana paFacebook handipedze kana zuva ndisina kuposta nenyaya yekumanzou. And ndinogara ndichikurukura navo shure tingavabatsira sei. Pane vhidhiyo ndakaposta last week yavamwe gogo vanga vari kuchema kuti vaakubatwa zvibharo vari kupindwa pavanenge vakarara nevarume vavasingazive. Saka tiri vanhu vakaita sei? We are the civic society organizations. They should be reaching out to these women never ava kuti vavabatsire. I will tell you the truth, this mother, we have tried our best, we even tried to engage UN. UN ikati tikwanise kuabatsira kana tisati taapproach on a government. My other colleagues was in the community service mazavano vakaenda ku Red Cross zvikanzi izvi zvakaoma hatikwanise kuenda kunovabatsira. So who is going to help these people at the end of the day?
Mombobata makadaro, mombobata makadaro.
Zvare Masarira. But is that enough? Vanhu vari kurwara, vanhu vari kugara panze. And then what is everyone doing? Where is the opposition? Why are they silent about this issue? These are humanitarian issues.
Mombobata makadaro, Muzvare Masarira. Uye zvese kuziya kwamunoita hatinyanyokurudzira kuti tinyombe amai Grace Mugabe kana mumwewozve tongotaura zvedu tichivaremekedza kunyange pane kusawirirana kuri kuitika pari zvino. Asi batai makadaro PJ, let's take your call. Batai makadaro Muzvare.
Siyakwamukela Bhekisipho.
Iwo mama.
Kunjani ba?
Hayi ngiphilile.
Isibongo ngubani?
NguBhekisipho Mahlangu.
Mahlangu.
Yeah.
Yeah. Uyaluza udaba olusegudini.
Yeah, ngiyakuzwa. Eyi, ngiyayizwa inkinga yakhona le yenza ekhaya lapho. Ubuhlungu kakhulu futhi mangiyithola ukuthi yenzwa ngumuntu ongumama. Umuntu ongumama kahle kahle mina ngiyindoda, at least ngilesibindi sokuthi angingahlala ngaphansi kwesihlahla, don't mind. But umuntu ongumama, umuntu oyazi ubuhlungu bokuba lengane akukwazi ukuthi ingane yakhe idlile oyi-10 kuzothi athathe ingane labantu abangomama abafake ngaphansi kwezihlahla basuse endaweni yokuhlala. Ucabangani? la akhona njengamanje uhleli yena uhleli right kula electricity everything. What about these people whom she took out from where they've been and put them under the trees? If something happened to one of them, bakhale ngobani?
Uchi lo munyo mama khona lapho.
It's really bad. It's really bad. I don't know, maybe she can revise. Acabangeka ukuthi what I did to these people is wrong. If she had destroyed indawo yabo yokuhlala, she must try somewhere very soon. Abalungisi abathe indawo ukuthi come and sit here. Because this is devilish. This is totally wrong. I don't even know even abantu abakhona ngapha ekhaya ukuthi bazwa njani uma bebona lento le. Are they just trying to say, ah, siyayisaba, what can we do? There's something that they can do about it. This is wrong.
Yes.
This is not acceptable. It's like inhumane. Avela kuvumeka yini into yokuthi umuntu athathwe nje ayefakwe ngaphansi kwesihlahla njengembongolo ahlale, kuthiwa ahlale lapho. Uzodlani? What about these ladies, abantwana besikolo, abantwana abangamantombazana? Baphila impilo enjani? Abantwana abancane bazogula ngaphansi kwesihlahla. Abakhe abantwana bahleli right.
Hawu, buhlungu sibili mnewethu. Uthi kakwenziweni ke? Kuthazani?
It's not good. To everybody, oh, yes, Utulu Mkondo, you can talk at Savona, Egunjan, to other. I mean, this is very totally wrong. What did she think about it?
Yeah.
Who consider a business better than somebody's life?
Yeah.
It's wrong.
I see one in a cool way to my son.
Yeah, I think I want to say, Kanje, when I come on, then they make a plan to say, this is not right, it's enough. Lying, JMIS is what I want. They are complaining. I don't know, maybe Ulensi is saying the same, but I don't even understand it. He's a totally human being. I don't even understand it.
I suppose you're a good one. Wait.
PJ.
But
yeah.
There were some very emotional contributions there coming through,
yes,
even on the
yes,
live feed.
So
that
emotional.
We have.
Yeah.
Let me just read a few. We have Love More now. Arkutia, Vana Basa Neva now. Panot Iwo Chete. We have Linda, so I won't read Linda since we have already on live. Talk More Savia Mangwayana. Thanks, Live Talk. We are seeing you live in Pretoria. And then Talk More also says, Kwisavanu Mubanre Fojigashua. And then he says, also, call me back. Amaima were betani, Varkuti Namba de Zipi. Shakunyurai papa. Teps Ching case. Arkutorotrukukonai. Rebecca Temarbuti Yowe. Doctor Amai Asichi. Kufunzo Arkutok. Byron Musho Perkutrukukonai. Isuta square a bokunok. And this yoti tichirina Amai Fatima Irenuto Zoti Nare Zikumanzo Zunopera Batrino Kurumbiz. Tisat Tenda Kauri PJ. Hello, Amai Fatima.
Hello.
Amai Fatima Muripoiri.
Babi?
Muripo ere panare?
Ya, ndiripo.
Mumboti sana nguroma ya taura zhe kuti kune vana vechikoro. Saka vana vechikoro zviri kufamba si?
Ingati pataka ato panyiwa, zvikoro zvasati zvavharwa. Kubvira musi uyo muna Matiri, hapana mwana akazoenda kuchikoro. Tine ma grade 7, tine ma form 4. Vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro. Pa holiday panapa. Asi pari zvino hakuna mwana ari kuenda kuchikoro. Vari.
Saka vana vanoswera vachiitei, Mai Fatima?
Mati?
Ndiri kuti vana vanoswera vachiitei, zvii zvimwe zvamuri kuitawo munharaunda dzenyu idzodzo, toona kuti mati vana vachiri kumba.
Pari zvino vana havana zvavanoita, kungomuka makuseni, kutotsvaga umwe mwana mukuru pamba, kumbotakura vana, okwira kugomo. Ndokwavanonokwera ikoko. Isusu tichimbotenderera tichiona zvine zvichidi zvichiitika asi vana tinee takatovaviga kumakomo ndokwatinee takatoisa vana
mungatini pari zvino konyaya yechikafu yakamira sei
chikafu zvakaoma vadikani handidi kunyeperai tiri panguva yakaoma kuwana kudya chaiko chaiko ukawana wawana kudya chibage chatakarimawo hedu pamwe watokanga maputi because kwokugaisa takaisirwa mabhumukedhi kwataenda kunogaisa hakuna chibage chacho pari zvino chave chinyoro hapana kana pokuti unokwanisa kuuya panike mvura yakauya iyi yakazonyanya kuzotisa panguva yakaoma mvura iyoiyi yauya paisa iyi because tatakutomboti pamwe tingawanawo zvinoomawo zvibage tikagaisa hupfu Asi ya, tiri panguwa ya kao mavabereki. Inonzi nguwa ya kao machaecha ya kutu tasea kuzwa. Kuti uru mubereki, uri amai. Uru chazwa, kuti mwana akatema unumpachi. O, mangwana wapama na maputi, masikati wapama na maputi, makuteno wapama na maputi. Dozi nzatu kukwani sakuti siwane panguwa inu. Pamwe kuti uwane mvura ya te yeku mangwa nare ngari mgoni. Kuti uzika kwa chana kwa tino kira mvura kumatimi. Ndo kunenge kui nema purisa koko. Teti chito chikazo kutoti piri panguwa ya kaomu.
Mumbo bata magadaru.
Tide tino tuagoka na kuti ama. Kama ama jachana kuti zipinde. Atisu kukwani sa kuti zipinde zirukura mbiti.
Panenge pane vanhu vanotorambidza here kuti hama kana imi mubudo imuri kubvumidzwa kubuda here muchienda kwamunoda?
Isu hatisi kutobvumidzwa kubuda because pane bridge iripo ndiyo bridge ratinofamba naro rinofamba nemunhu wese rinofamba nemunhu zvese nemota. Ukaona munhu ayambuka rukova mazano gwakazara ndiri kuzwa kuti mazowe iri yakaita overflow. Saka rukova hatisi kufambika pa bridge ipapo ndopatopinda napo ndopavakaisa bhumu.
Aiwa, batai makadaro, Mai Fatima. Imbo, batai makadaro, pane mterera Dr. Europa, mwipane mazwi avanga taure kukusimbisai. Amai Dube muripo yerebe kuBotswana.
Ipo.
Ehe, taura yenyu kana muri kuda kutaura na Mai Fatima munogona kutaura navo direct vari ipapa panhare ndo vari kumanzu kutaura yenyu.
Alright, aiwa ndiripo hangu ngokushingisai Mai Fatima kuti vedu weupenyu hwakaoma. Ukaona mai vatirasa kudai zvimwe zvino zvinorwadza ndi tiri kunzwa kushishikana kunhu kusingaiti. Mvura iri kunaya mune vana munotosha kuti mozoifambisa sei. Tongokumbira kuti kana vakateerera mai shuwa dzorai mwoyo wenyu shuwa. Dei mechiita henyu kana pachiri makova hakuna imwe nzvimbowo here nokuti munokwanisa kana kunotora rimwe kamu kunyika yakangozara kudai. Tiwa pano kuti vanhu 20 years shuwa varipo vonzi bvai mvura ichinaya. Sizini yachina dei muri muchirimo ziri nani at least. Vana vezvikoro iko zvino vakagara vatadza kuenda kuchikoro. Amai dzorai mwoyo wenyu kana makanditeererawo ndozvatongokumbirawo.
Aiwa tinotenda Mai Dube. PJ tombodzoka kwauri. Muve nezuva rakanaka. Tombodzoka kwauri PJ.
Ndisati ndaenderera mberi rega ndiverenge macomments andiri kuwanawo paFacebook ari kuti kubva kuna Tawanda Jairo Chiefman hanzi where is this taking place hanzi kumazowe kumanzowe president kunonzi kumanzowe kana kuti Arnold Farm kunova kwakadzingwa vanhu vachibviswa papurazi iroro richinzi ndera hamai. Faith Cutler hanzi ihutsinye hwezanu PF and Paul Reds Mandinda hanzi saka vanhu ava havambotevedzera kamutemo ka kana pari kunzi pakatoendwa kudare kakaishua ningirikini
in order
in order. Zoba the best.
Mkuma Zoba ndo wepedu kupano pala.
And is this truly happening in a Zimbabwe that just celebrated 37 years of independence 2 days ago? Really? Where is SADC, AU or United Nations when there is such a great evidence from the courts? Grace Mugabe, the first lady, has taken the law into her own hands and not respecting the rule of law. What kind of a monster mother is Grace Mugabe? Shikanjina Faith Kadla, is this the meaning of independence? Joyce Nkalakati, asiwai nai, maripindirai. John Maseza, akati, hakuna nebasa reese ku Zimbabwe. Wise men chaputsira zvikanzi ndi Grace erari kuita izvi ehongu. Lamekiko zvikanzi musadaro ingatese tiri maZimbabwe 1. Pakotozitoyo Johani Maseta hanzi zvakaoma mufunge vana veZimbabwe tatambura isu.
PJ tinenge tine mutereri ndaudzwa pana mukoma Donald Makufa vanoti ivo vane vabereki vavo I think vari ku Arnold Farm ikoko. Mukoma Donald muripo here panhare?
Ya ndiriko panhare.
Ehe mukoma tiitsanangurirewo nyaya yenyu mapinda muchirongo.
Nyaya yacho inotobata bata because ukatarisa pazvakatanga even vana chaivo vachibva kuchikoro vachienda kuchikoro havana kukwanisa kunyora matesti. Nezvinhu zvaiitika imomo waingoti marori achipinda iwo mapurisa acho anenge atumwa black boots yotongobata vana ichitongoisa mumarori.
Imi makambogara kuhiri mukoma Donald?
kumanzuru ndakagara since 2002 but ndakazokubva muchiya ku South Africa muna 2005.
Saka muchiri nehama dziri kweri?
Tinadzo hama dziriko dzimwe dzichitoriko dzinototiudza zvinhu zvinenge zvichiitika ikoko. Even mapicture chaive dzimba dzavakapaza, even now mvura iri kunaya zvisingaite ikoko ichiyeredza vanhu vari panze. Vakawaka zvavanenge vawaka zvimba zvavanenge vatovawaka kuti vawanze mvura. Mablack boots avo vari kutuma iwo vamugabe avo vari kubva vanosikopaza kutotaura izvozvo vanhu vatori panze zvavanenge vachitoona nyenyedzi kutoverenga kuti 1, 2, 3, 4.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald, muve nezuva rakanaka. PJ, I think tomboenda kuna Sharon. You happen to come on a very emotional day because you know what's happening on the ground, but maybe take us back to the hill. So what can Zimbabwe learn from what you're learning from the meetings that you've been having? How can Zimbabwe benefit?
So there's an initiative coming from the government to create startups and to find ways of getting people to come up with ideas, with innovative ideas. These are mostly technology-based startups, but there are other startups that you can create as well. And the ultimate reason for doing this is job creation. And I think Zimbabwe can learn from this because what you're seeing is that, you know, despite what, in spite of what your politics is, whether you are for Donald Trump or against Donald Trump, as a nation, they are coming together to make sure that there are jobs that are being created, especially for those who are less fortunate. You're seeing that there's a heart coming with this initiative to create jobs so that people can find ways of feeding themselves. And it's just really painful. I'm listening to the comments. And I feel the pain. I hear the pain from the people who are at the farm, at Arnold Farm, and I cannot even begin to imagine how they're surviving right now. And Zimbabwe can learn from other nations in that you have to have a heart instead of just throwing your people out without thinking of alternative methods for them or alternative ways for them to live. We have to do better as a nation.
Thank you, Tanzwapo. Sharon varikutaura kuti aiwa zvimwe zvavari kudzidza iko kuno Zimbabwe inogona kudzidzawo kwazviri vari kubva ivo ku Hill, ku Capitol Hill, kune vakuru vakuru vemuno vemacongressmen, masenator, uye zvavari kuti hurumende yava Donald Trump iri kuda kushanda nehurumende dzakadai seZimbabwe kune avo vari kuita zvetechnology. Nezvemabhizimusi zvedande mutande zvetechnology. Hanzi, kana mune zvamuri kufunga, ino inguva yekuti mukwanise kunge muchiona kuti hamungashande here neAmerica mune mamwe maprojects avari kuita. PJ.
Awo, angazikhulumela. Ukuthi lena unxa ukuthi eZimbabwe njengoba sizizwa izandlube lezankatha ezenzakala ekhaya. Kodwa ke lapha ngaseMelika kwezombusazwe ungabe ungothakazelela umongameli Donald Trump kumbe ungamthakazeleli. Kodwa ke usebenzela uhulumende walapha, usebenzela abantu bonke abamabandla ehlukene. Kuyini esingakufunda khona lapha?
Ukufunda ukuthi nxa ukhangela iconstitution ye-America iqalisa ngokuthi we the people. And nikho kumele sikufunde uhulumende weZimbabwe ecabanga nge-we the people instead of ukuthi we i first family, we ababomgabe. To think ukuthi kumele in order for ukuthi Zimbabwe and move forward, kumele ukuthi bonke abantu besebenze. Everyone has to be able to fend for themselves. Everyone has to be able to have a good chance at getting a job or starting a business. When you disrupt that, when you disrupt education for the children, they are our future. One of the things that I noticed when I was in Harare last year were these street children. During school hours, they're standing on the streets begging for money. And I wondered, why are they not in school? What is their future? What is their education? And I don't know why they were on the streets, but, you know, for some of them, I could see their mothers on the side of the road. And maybe that's the only way that they can survive. But in this situation, you have our government, essentially, our leaders, essentially, causing this situation where education is being disrupted, where families are being put out in the street. And I wish that we could look at other nations. You know, there's no nation that is perfect. There's no nation that is doing everything right, but there's some things that we could learn by thinking, by our leaders thinking, we, the people, instead of me and my pocket.
Some very inspiring words there. Let's take, if Linda Masara is still on, Muchiripo Ere Mzware Linda. Hello?
And I am there.
Apa nguva dzedu dzakudyanana mungoti muchidimbu gaga kuti sakapoitwa sei asi tisinganyombane na amai Dr. Amai Grace Mugabe tinoziya here kuti vari kutadza but gatitaure kuti poitwa sei
zvinokuda kuti zviitwe izvozvi amai ngavateedzere mutemo Section 56 yebumbiro remutemo wedu inotaura about equality and non-discrimination. We are all equal, mukanyika ino, vagari vekumanzo Arnold Farm deserve a place to stay and deserve a land. Vanhu ivo mapeasant farmers, vanotoraramawo nekurima. Hatingati ini ndine zvese, ndoti imi michigara imusina kana pekutangira, kana pekuraramira. Hazviite. Saka chandotongoti ndikurudzire, ndechekuti vanoita nezvemutemo, kana ivo mamwe magweta vanomiririra mahuman rights, ngavamirire zvakare. Nyaya iyo iyi kuti vanhu havaonekwe kuti vawana pekugara. The Ministry of Social Welfare should be coming in because pane vana vari affected. Kune vanhu vari kurwara. Zvinhu zvese zvofanira kuti zvigadziriswe. Kwete kuti zvingopiwa a blind back and a blind eye azviite.
Aiwa, tinotenda Mzvare Linda. Tinotenda ne contribution yenyu. Andisi kuziya PJ.
Yeah, kulo mlaleli okhona ecingweni. Unkosazana Mathuthu, Victress Mathuthu. Siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Ngiyabonga sisi.
Uzawunika umzuzu owodwa nje kuphela. Umavelas lapha usithembise ukuthi sizaba lohlelo olubanzi lapho esizakhangela khona ngehlelo zenu zona lezo ezinjengalona lelo oluqalisileyo na abesifazane baseZimbabwe yabase South Africa. Wathi nje ngomzuzu owodwa wembili kuyini elikwenzileyo?
Nasivule inhlangano yabomama abaseZimbabwe kodwa behlala lapha eSouth Africa. Isizathu sokuthi sibone ukuthi akekho ayikho inhlangano ebameleyo njengabomama abaphandle kwelizwe. So sizama ukuthi omama babe neplatform yokuzi-expressa, lokuexpressa konke iy'mfuno zabo, lokhu abakudingayo, sakhula emathalentini lapho omama balamathalenti kodwa bazi ukuthi mabe lamathalenti baqonda kuphi. So thina sizaba siyinhlangano esithi umama mayebuye ne-talent lakhe, thina simdirector lapho kumele aqonde khona ukuze i-talent lakhe lifezeke namaphupho akhe afezeke.
Yeah. Sesikhangela ke udaba olusegudini oluzwile lolo olukhona lwalabo abe imuli ezisuswe eplazini le Alfa. Uyibona njani Linda?
Yebo.
Yeah, uyibona njani Linda?
Nahlekathi yazi ngokuqala nje ukuthi umuntu asuse la ahlala khona kuyukuthi uvele uhlala lapho. Noma ungazi umtholele indawo noma umtholele indawo urelocate umuntu khona akusinto encane.
Yeah.
Uyabona ukuthi umuntu a relocate nje noma ungazi ukuthi nawe uyathuthwa namhlanje le ndawo uyahlala khona akuncane pho what more kulo muntu othuthwayo ongazimisela ukuthi uthuthwa ngoba kuthiwa akathuthe. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi angazi noma i-human rights kumele ingenelele endaweni ezinjalo ngoba kuyikuhlukumeza amalungelo abantu lokho.
Yeah.
Ilingelo lomuntu lokuhlala lobilingelo lomuntu indlela aphila ngakhona kuyikuhlukumeza vele khona.
Yeah. Hayi mbongile kakhulu sizaza kuthinta ecingweni sibe loba lohlelo olubanzi. Siyabonga.
Ngiyabonga ma.
Yeah.
PJ umukufarisa regate mbonzo wathi amai Fatima muchiripo here panhare. Hello amai Fatima.
Hello.
Mukufarika, tishi sine dungu wazaka wanda mati mimi pane jamasi ya mata uruwa nasi kutishaiti kamangwana mati iko koku manzu.
Iwo wasi ya wata ura nasi kuti mangwana tichawe ya kuno kumakuseni. Mm-hmm. Pano pangu wasi ya wata ura utiandi sikuda kuona paine vani nishini. Taka moto ona uti pa usiku wa nasi mchato ona zokiti.
Mm.
Taka tikakanda kuya pano kwenye mwana makuseni kwenye. Tisizo ona uti muripo ya ground.
Mm. Aiwa, tinotenda amai Fatima. Mm. You know, time is not on our side, but we'd like to thank our in-house guest, Sharon Ngwenya, who was here with us, and all the people that were on our program, Ms. Linda Masarira, and Auntie PJ.
Kanyelo nkosazana Victress Matutu osfat play isikhathe leso siphelile kodwa ke ngithanda ukubonga lonke eliphathileyo kuhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo President Jeremiah ngisithi asibeke ithuba elifanayo ngivikelezayo ngasikhathi sethu.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We're also saying thank you to Amai Fatima, who's at Manzoweni, and everybody at Manzoweni.